Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 24, 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda votarisirwa kuenda kudare raMajestrit kuri kupiwa mutongo panyaya mbiri dziri kupomerwa vaive mumiriri weZengeza West vaJob Scala. Vashandi vehurumende vochema-chema nemari shoma dzavari kutambiriswa. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reJob Scala Solidarity Movement riri kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruende kudare raMajestrit muHarare neuwandu hwavo nhasi kuzoratidzira kutsigira kwavo vaive mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vasikala vave negore nemwedzi misere vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana asi vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vanoti kodzero dzavasikala dziri kumbunyikidzwa, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti matare emunyika anobata basa nemazvo pasina kupindira kwezvematongero enyika. Rimwe gweta ravasikala vaHarrison Nkomo vati nhasi nenguva dza11 kana kuti quarter past 11 pachaturwa mutongo panyaya yekuti vasikala vakatenderedza mashoko enhema. Nhasizve masikati na2 kopiwa mutongo panyaya iri kuvagarisa mujeri yekuti vaipesvedzera vanhu kuita kuti vaite zvemhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali kuNyatsime Chitungwiza. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanotungamira urongwa hweJob Scala Solidarity Movement vaObert Masaraure.
Asi vaSikala vari kupinda mudare na11:15 vozopinda zvakare na quarter past 2 panguva dzese dzavari kupinda idzi tiri kutarisira kuturwa kwemitongo. Na quarter past 11 panoturwa mutongo wemhosva yavanopomerwa kuparadzira manyepo vachishandisa dande mutande papeji ravo reFacebook. Pane imwe yaquarter past inove yakanyanyotikoshera, vasikala vari kuturwa mutongo panyaya yekunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga kuNyatsime nemashoko ava yakataura mushure mekufa kwemuzvare More Blessing Ali.
Vamasaraure, mati imimi nyaya yavasikala ichanzwikwa nedare masikati ano ndiyo yakanyanya kukukosherai, nemhaka yei nyaya iyi ichikosha kupfuura dzimwe?
Chinonyanyotikoshera panyaya yakota pasito ndeyekuti ndoyega nyaya yavasina bheo, ndoyega nyaya iri kuvagarisa mukati, zvichireva kuti kana mutongi akange ati vasikala havana mhosva kana kuti mutongi akavapa mutongo usingavamanikidzei kugara muusungwa, vaakuzodzokera kumba kunosangana nemhuri dzavo kuenderera basa ravo rechigweta nekuitira basa ravo rekusemunhu anoita zvekurwira kodzero dzevanhu. Saka tichiri nechishuwo chakanyanya, ndosaka tazuva ranhasi tariti Freedom Day kuti rusununguko rwavasikala rwuri kuuya. Asi kusungwa kwavasikala kwakazara zvisikala zvakawanda zvazara zvatekeshera nyika yese, zviri kuti marwiro anoitwa kodzero nevasikala tinoda kuaitawo. Saka tiri kutarisira kuti kusunungura kwavo kuchatanga a new phase yestruggle muZimbabwe yekurwisana neudzvanyirirwa hwamunangagwa, yekurwisana nenzara yatekeshera mudzimba, vanhu vachifa nenzara, vanhu vachitadza kuenda kuzvikoro, vanhu vachitadza kurapwa nenyaya yekuti mari yaakudyiwa nevashoma vazhinji vachishayiwa.
chii chamuno kurudzira kana kutarisira kuti vanhu vaite pazuva ranhasi maererano nenyaya yavasikala?
Kurudzira vana vese veZimbabwe vapfeke zvitema nhasi kuratidza kuchema kwavo pakuparara kwaita utongi hwejekerere, kuchema kudzoka kwaita utongi hweudzvanyiriri hwataiona huchiitwa nevapambe pfumi nguva yatanga takakoronaizwa. Vanokwanisa vaendewo kudare vachiratidza rutsigiro rwavo navasikala. Tiende kumatare neuwandu hwedu hwese tichiratidza kuti tese tiri kuwirirana kuti vasikala havana mhosva, vanofanira kusunungura.
Vanotungamira urongwa hwejobs color solidarity movement vaobert masaraure vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, pane mashoko ekuti mapurisa akawanda anenge ari muguta nhasi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tunzwe divi ravo, asi mumwe mukuru wemapurisa muHarare asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti mapurisa atotanga kuenda munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reHarare. Vamwe vashandi vehurumende vari pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vanoti vanyorera gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo tsamba yeunyunyuto vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa gore rapera pakuparura bhajeti ravo renyika kuti vashandi vehurumende vange vawedzerwa mari pamihoro mumadhora ekuAmerica nekuda kwedanho rekuvapa mari dzeCovid-19. Asi vashandi vanoti mari yose iri kuenda kumitero. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano vaDavid Dzatsunga.
Zvinoitika ndezvekuti vanhu zvakaita sokuti zvakashamisa mushure mekunge vaona mari idzi dzakabatwa dzemari dzinotanganisira iyo mari yemujandikire yepenzeni kungavawo nemari yemutero. Saka mari idzodzo dzakabva dzaita kuti vanhu vachitambuwa kuti vakwanise kutenga zvavaikwanisa kutenga kuita kana kuita zvavaikwanisa kuita nemari dzavaikora mwaka wapera. Saka ndo pane kuchema kunyunyuto nekuchema.
Ndingadawo kutarisa kuti iye hurumende uyu mambowanawo mukana wekutaurawo navo here kuti muonesane kuti tinenge tatiremerwei.
Tiri munzira kuti tigokwanisa kutaura netimwe nhaurirano idzodzo, nekuti chinoitika pano ndechekuti mari iye muno ndo yanga iri muhoro wevanhu kana kuti salari. Asi kutanga mwajanuari uno zvakabva zvachinjana kuti yataiwana semari yekuzhe yemadhola weAmerica ndo wava muhoro. Saka zvazoreva ndezvokuti vanhu isu tiri kuti pangadei pakatoitwa musangano tisati tawana mari muna Januari muno kuti tionesane kuti zvii zvichaitwa zvichiitirwei, uye zvinosiya vashandi vari pachinhano chakadini kuburikidza nesimba rekutenda kwemari dzavo. Saka zvakaitwa izvi zvaizvi hazvina kunge zvine nhaurirano, asi tiri mugwara rokuti mazuva mashoma ari kutevera tichange tichisangana ne vamwe vedu vehurumende isu vashandi nevamiriri vehurumende kuti tiwane kutaurirana.
Ndingapedzisirawo ndichingo tarisa kuti munoona here sekuti pane chinobuda mukaita musikana wekuita nhaurirano idzodzi.
Zvinoitika ndezvo kuti hatigoni kupinda munhaurirano tisina tarisiro yekuti pane chimuko kana kuti chaviri. Nokuti chero zvatangoita zvobva kungozopedzisa tasvika panhaurirano, nokuti nhaurirano ndonzira huru yokuti tikwanise kuwana gwara.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti riri kushishikana zvikuru neuwandu hwevanasikana vari kubata pamuviri vasati vabva zera uye kusiyira chikoro panzira. Sangano reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF rinotiwo ongororo yaro inoratidza kuti mwana mumwe chete pavatatu muZimbabwe anoita pamuviri asati abva zera. Hurumende inoti iri kuedza kuita zvose zvainogona kugadzirisa dambudziko iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Ekenia Chifamba vanotungamira sangano reshamwari yemwanasikana.
Tiri kuona kuti nyaya yezvibodzwa zvevanasikana vari kutakudzwa mutoro wekuita vanamai vari vadiki iri kuramba ichiwedzera muno muZimbabwe. Ongororo yakaitwa neZimstat ichiona nyaya dzekurodzwa kwevana. Kwandinotinina ndingade kuti nditi kurodzwa, kubhinywa kwevana nekuda kwekuti upenyu hwavo huri kubva hwavhiringika muurongwa hwakaita sehwakadai.
Zviri kukonzerwa nei izvi muzvare Chifamba?
Zvikonzero zviri kuramba zvichiwanda zviri kuita kuti vana varodzwe vaite vana amai uite kuye kuita vabereki vari vadiki. Nyaya dzakare dzakare dzatagara tichitaura nemamiriro akaita kunze, nyaya yekushayiwa. Vana vedu vasikana vari kutakudzwa mutoro wekuchengeta dzimuri. Vamwe vacho vabereki vanenge vafa, vamwe vacho vabereki vatori vapenyu. Tiri kuona kuti kuri kuongwa goridhe, kuri kucherwa zvicherwa. Vanasikana vedu vari kuenda ikoko. Pavari kuenda kwavasi kungonoonga nekubatsira chete, vaakupedziserwa vambunyikidzwa pabonde kuitira kuti mhuri dzidye. Tiri kuona zvakare vamwe vacho vari kusara vakatakudzwa mutoro wekuita vabereki mumba mune vamwe vana vadiki. Mavari kuzopedzesera vaakunotengesa bonde mumugwagwa vachimbunyikidzwa kuti vakwanise kuchengeta dzimhuri idzodzo. Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya dzemakereke echipostori mamwe akasarudzika ari kuramba achiita kuti vana vadiki varodzwe uye vatorwe kubva mudzimba dzavo vachiregedza kuenda kuzvikoro vachinoita vana amai dziri kuramba dzichiwanda. Tichiona zvakare kuti isusu senharaunda tiri kuona zvinhu zvichiitika pamasowe, tiri kuona zvinhu zvichiitika matinenge tichinamatira asi tisingatauri nezvazvo. Tiri kuonawo zvakare kuti kunyange mamwe macheche edu akara atinoziva vanhu vari kuramba vachitora vanasikana vadiki, nyaya idzozonotaurwa pamwe chetepo nemafundisi nevakuru vechechi dzichizongotsikwa tsikwa dzichipera dzakadaro.
Ko vemhuri havana chavanobetsera nacho here mukupedza dambudziko iri?
Kuvana vanenge vasiyiwa vasina vabereki, tiri kuona kuti vanhu vemhuri vari kutobatana pamwe chetepo kutoita muonera pamwe, kuungana kutambira mari yekurodzwa kwemwana anenge achizivikanwa kuti makore ake haasati asvika gumi nemasere. Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya dzevana dzekuti vari kusangana neshamwari dzakasiyana siyana isusu sevabereki tisinganotarise kuti vana vari kutamba nani, vana vari kutambira kupi, vana vanoenda kupi kwavanoenda kumafaro uye vana kwavanoswera. Vana vedu vamwe vacho kuburikidza neshamwari dzakadai vaakuzopedzesera vaita bonde nevanhu vakuru kwavari. Vamwe vacho vari kuita bonde nevanhu vavakaenzana navo chaivo, zviri kubva zvatozowedzera kutambudzika pakati pevana vakaita seivava. Vana vari kuona zvinhu zvavasina zira nazvo pazvivhitivhiti nepoto dzemumhepo. Vari kutaudzana nevanhu vavasingazive papoto dzemumhepo. Vana zvakare tiri kuvaona pamwe pacho kubudikidza nekufuririka kuda zvinhu zvisati zvaenderana nezira ravo kana zvavasingawani mukati medzimba dzavo.
Muzvare Kenya Chifamba vanotungamira sangano reshamwari yemwanasikana vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nhai mi vana weZimbabwe, ndaifungidzirawo kuti pamwe takadzidza, asi haapari zvino ndakuzviona kuti haZimbabwe haina kana munhu kana one akadzidza, kunyange mapolitisians acho. Muri kureva here kuti uyo murume anonzi Chabanguyo matadze kuone zvekuita naye achiondonge upfumi hwese huri imomo? Kana mazohwina achahwina wacho anoda kuzotangire papi? Kana mari yese ichingobuda nenyaya yekungoti maelections maelections tichizviona, ari kuti asi weZANUPF asi weCC? Saka ndewei? Haa varume, fungai zvakanaka, isai pfungwa dzenyu pamwe chete.
Mhuri yeZimbabwe handizivi kuti vanhu vanoshandira ZANUPF nevanoshandira hurumende yeZANUPF vana kochi unovadzidzisi kunyepa here? Mukateerera zviri kutaura taungana ndorezvi zvokuti anofara nevana vakafoira, nokuti kana kuchipasa vana vari yethedhi yevana vakanyora woti unofara nazvo. Uri kutaurei? Uri kutinyiko? Munoona zvatichangoitika zvichaitika munyika yedu, tichangomuka taa mustone age. Mukada kutarisa Muturi Ncube anotaura kuti ari kuda kudzikamisa zimudhola ravhuza iri remuno iri. Unoridzikamisa sei? Uri kuda kutaura kuti uda kuchinja mbongoro kuita mombe here? Nhaye vanhu wee, munomboona kuti ameno kuti musafunga kuti Chamisa ndiye ari kuomeserwa, nokuti tinoona tifanika takatarisa pana Chamisa. Tisu tiri kuomeserwa isusu ruzhinji rweZimbabwe.
Ni vana Jonga kandimire pastudio 7 apo. Ini chinondinetsa panyaya yematare edu ndechekuti akutonga fanika masabhuku. Masabhuku akutotonga zviri nani dhani mamajistrati nemajaji edu emuno munyika. Pati yeCC inongozikamwa kuti purezidendi wayo ndevachamisa. Pati vachamisa havachahwipi, vakuhupa ndichavangu. Iko zvino wakonzeresa maelection akawanda wanda. Tichazvihwisisi kuti matare awa achiri matare avanhu vakafundira basa, kana kuti angova matare ekwasabhuku. Akunyadzisa matare emuZimbabwe.
Makadi makadi Studio 7. Ndinotenda, ndiroda kusimbisa mumwe munhu ari kutsanangura nauye kuti vadi kudedzi kwachamisa naChabangu vataura navainterviewa. Ndozviri kutoda ZANUPF izvozvo. Chandiri kuti ndikuonesei hama dzangu ndechekuti ZANUPF iri kuziva kumberi kwatiri kuenda, saka iroda kuriratidza vanhu kuti hakuna zvimwe zvichaitwa kunze kwazvatiri kuita. Ndosaka muri kuona kuti yakacapture makots zvairi kuda kuti zvibude kuvanhu varatidze vanhu. Ndozva kuti Chabangu ndiye chete, kuti even kana patichasvika kumaelections kumungoti hakuda kuti hapana chatiri kumboishandira, hapana chinochinja muZimbabwe. Vada kutena pfungwa dzevanhu, but ndoda kuti muzvizive kuti ZANUPF iri kutozviziva chaizvo chaizvo kuti haina kwairi kuenda. Isusu ngatiregei kumbotarisa nyaya dziri kumakotsi, ngatiregei kumbotarisa vanhu vari kumupariamendi, ngatiregei kutarisa zvimwe zvese zviri kuitwa neZANUPF. Isu ngatizivei chete kuti SADC iri kuronga kuti tiende kuelection iyoyo isu tongonovhota. Zvimwe zvese izvi musazvitarisa, hazvina basa.
Mangwanani akanaka pano paStudio 7. Ndokukwazisai musi vashamarazi ndadzokazve. Avo vanhu vanochema-chema nemari yemabaielections achiti kwa ye mari yedu yoperera kumabaielections, vanhu veZANUPF ndo pavasara napo voga ipapo, vanototi vaibhadhare mari iyoyo yemaelections because ndo pavasara napo peka. Avakambeni, vanokambena vachiti chii? Vasarigwa kungoshandisa Chabangu chete. ZANUPF muione, yasarigwa nemudzi umwe chete waChabangu. Imwe midzi yose takaigura yakagugwa-gugwa, hakusisina. ZANUPF yasara naChabangu chete. Saka ni hazvivagwadzi izvo zviya, kungotaura nemuromo kunyepa, hazvivagwadzi. Ndopavasara napo pana vaChabangu. Hei Chabangu azoti, hei Chabangu azoti, nezvima magistrate zvimakoti izvozvo zvichingogwisa zviripo pana Chabangu. Ewa magistrate anotozviziva kuti ndopasara poka, ende vanotoudzana kuti ndopasara poka. Vakabva ipapo vanoenda muvanhu vachikambena vachiti chii? Hapana pavanokambena napo vanhu avo, hapasisina chavachataura. Saka jobu otofira mujeri pasina kana mhosva yamboti yataurwa. muchazvoona ukoona kukaitwa rerun chaiko maelections akaingaitiwe 2024 futi akabatwa nesadhaki muchachema varume imi muchabuda muzimbabwe secats
mutauriri weminister of education vataungana ndoro uye munhu mataura ake mupolitizhini chaiwo hapana matauriro anoita akadaro kuti kwaimba vadzidzi vedu nevadzidzisi vedu vari kufara chaizvo maticha haasi kuora dzimari asi havana chavangafarira saka anoti vanofara pakachi ivo ndo vari kufara vari kudya mari yehurumende yezanup f naivo futi mazanup f but havafaninge vari mapatizini vanhu apa tarikuti mapatizini vari kuda kubako bato rinotonga rezanup f education kuti ife ndiwe vava vasanyepere vanhu nezvavanotaura izvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekubvidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kuenderera mberi nerwendo rwavo rwemazuva mashanu rekushanyira nyika dzemuAfrica kusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezvematongero enyika, upfumi neutano. Vakatanga rwendo urwu musi wesvondo uye vachirupeta musi wechishanu. VaBlinken vakashanyira Cape Verde, Ivory Coast, Nigeria, vozopeta rwendo rwavo nekuenda kuAngola. Rwendo rwavaBlinken rwuri kuuya apo China neRussia dziri kusimbaradzawo kudyidzana nenyika dzemuAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, mukuru weBiostatistics and Research Data Management.
Tinoona kuti chinangwa chavo chiri kunzi ndochavafambira ndechekuvaka ukama nenyika dzekuAfrica, vachida kukurudzira ivo zvinhu zvakati wandei kuti vave vanobatana nekudyidzana nenyika dzekuAfrica. Asi pavari kufamba iye zvino vari kunyanya kufambira kwakaita nechekuWest Africa, vari kusvika kuCape Verde nakuIvory Coast, Nigeria, I think vozogumira nokuAngola. Asi toziva zvedu kuti mukushanya kwose uku kazhinji vanenge vachinyanya kufambira zvinhu zvinenge zvii zvatingati mainterests avo.
Kana takatarisa nyika dzavari kushanyira idzi, pane chikonzero chekusarudza nyika idzi, Cape Verde, Ivory Coast, Nigeria, Angola, munoona kuti pane ruvara rwuripo, pane pattern iripo here panyika idzi?
Kunenge kuine zvinhu zvavanofambira zviri specific. Kana takatarisa Cape Verde, tinoona kuti America yakamboisa mari ikoko ichiita rebuild maport awo panosvikira maships. And ndinoona sekuti America inenge ine mainterest ekuti izvo maports avanenge vavakaivayo vanogona kuzoashandisa kufambisa zvinhu, kana kuti dzimwe nguva kana ngarava dzavo dzehondo dzogona kudarika neko dzichinwa mafuta kana zvakangodaro izvo. Saka ndingati ndo pamwe interest yavo ikoko. Kana tichitarisa Nigeria, tinoziva kuti Nigeria is a very big country muAfrica, and also kuNigeria kune kunomboita mhirishonga dzinenge dzinoda kukanganisa kugarisana kwevanhu, zvinogona kugenereta kana kuti materorists anogona kuvaka muzinda wavo ikoko. Saka I think ivo vanenge vaine mainterest yekuda kuona kuti vanga dzivirira sei zvinhu zvakadaro zvinogona zopedzisira zvodi zvovaafekta kuno kuda naAmerica.
Pane nyaya yeRussia neChina, munoona sekuti pari kutambiwa tsoro here pakati penyika idzi neAmerica?
Tsoro iri kutotambwa chaizvo, asi zvinoratidzika ndezvekuti America inenge yakati nonokei kupinda mutambo nekuti tinoziva kuti China yatotekeshera neAfrica ku Ivory Coast kuna wa Blinken kwavanga vari kwavanga kwavazopedzisira vaona mutambo weAfrica Cup of Nations. Tinonzwa izvo kuti one of my leaders ekuChina veku Foreign Affairs anga ariko nezuro, saka kunotova nemakwikwi ndisinganyatsoziva kuti mu Ivory Coast chavari kunyanya kufambira imomo chii. Asitoziva also kuti kuAngola America iri kuita invest in a railway line inenge ichibva iyo kunana DRC nana Zambia inokuita kuti izokwanisa kutransporta maminerals achiuya kuAngola. Ndokwavanoda kuti kana akuzobva ikoko ozokwanisa kutakurwa nezvikepe achiuinda kuAmerica mabasha kuEurope. And tinoziva kuti China kuAngola ya investa chaizvo ikoko, saka pane makwikwi ari kutotadzwa ipapo.
Avo vange vari vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, mukuru weBiostatistics and Research Data Management, vange vari parunhare muWashington DC muno muAmerica. Munhau dzemitambo, nhasi mumakwikwi eAfrica Nations Cup pane mitambo mina. Mitambo yokutanga miviri nenguva dza7 manheru inenge iri yegroup E. Namibia inenge ichitamba neMali, South Africa ichitamba neTunisia. Mimwe mitambo miviri ichatambwa mugroup F na10 manheru pakati peZambia neMorocco uye Tanzania neDR Congo. Marvelous Mhlanga Nyahuye abata vaimbova mutungamiri weZimbabwe Women's Soccer League muzvare Miriam Sivanda.
Mutambo wenhabvu wagara unonetsa kuti utaure kuti zvichadai zvichadai, asi maonero angu ndiri kuona kunge matimu ekuno kuSouthern Africa rwendo runo anenge ari kutamba zvakanaka. Uye tichitarisa line up dzacho dziriko, tine matimu akati ekuno kuSouthern Africa, saka nekuti tiri vekuno vavakidzani vedu tinenge tichitarisira kuti vachatamba zvakanaka, zvikuru sei Namibia iyo yakatamba zvakati kachikamadza tose. Tiri kutarisira kuti vacharamba vachitamba zvakanaka vagokunda Mali.
Tombotarisa mutambo weSouth Africa neTunisia, tinoona kuti zvikwata zviviri izvi zvikwata zvine mukurumbira, munoona zvichizobuda sei?
South Africa zvimwezvo tiri kutarisira kuti vachatambo zvakanaka neZambia. Ndiri kuona kunge Tanzania neDRC vanogona kuita mangange. Ndiwo maonero angu andiri kuita, asi chikuru ndechekuti rwendo runo zvikwata zvekuno kuSouthern Africa aiwa zviri kumiramira chose, saka tiri kutarisira kuti tichaona mutambo inenge ichidakidza chose muzuva ranhasi.
Tombotarisa nyika yeZimbabwe, shiro yenyu ndeyeyi mune ramangwana? Takatarisa mutambo wenhabvu nemakwikwi akadai seAfrica Cup of Nations.
Mutambo yeAfcon inotipa shungu nechishuwo chekuti dai tanga tiriko, dai kutambwa kwenhabvu munyika yedu kwagadzirika, zvinhu zvarongeka, tatambawo bhora mumitambo yakaita neAfcon zvichikwira. Ndinoona kusavepo kwedu kuchatipa tose shungu, vanoona vanotungamira bhora naivo vatambi, yekuti nguva kana yakwana tadzokera. Ndinotarisira kuti tinoita kutamba bhora tichisvikawo kumafinals kana kutozosvika kuWorld Cup, asi zvese zvinotanga pakuti zviri kuitika iko zvino zvekugadzirisa matambirwo ebhora munyika zviitwe zvakanaka.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Women's Soccer League muzvare Miriam Savanda vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.